No, mashoko akadzama chaizvo iwawo ndiwo mashoko atinongetichifungira nyambo dzose kuti mutungamiri wenyika anofanira kunge achitaura zvinhu zvinobatanidza vanhu, zvinhu zvinounza udzamu kwatiri kunyika savanhu vezimbabwe. Havasiri vasere vega vakaita contribution dzefrag, vazhinji vakaita savana vana Chipepo, vana Hama Giripi, vana Mukono, vana Mutambamengwe, zvikurukuru vandavemava the core.
Tiri kuona kuti vakaenda kuhondo nguva iyi vanenge vanga vari vechidiki. Zvanga zviri nyore here muchigara mumasango kudaro vagumbo? Zvaifamba sei? Chii chaita kuti muite ushingi hwakadaro nemazera iwayo?
Yanga iri challenge huru, I must say. That's why ndichiti inini ndinofara kana vanhu vachinge vachikwanisa kutaura, zvikuru kuru vatungamiri kana vachinge vachitaura noku recognize vanhu vakaenda kuhondo, because it was really a challenge. Vanhu vazhinji vakaenda kuhondo vanga vari vadiki, vaingotevera zvaitaugwa maradio, mumapepa, zvinhu zvinhu zvakadaro. So vouya vojoina, voida kufotele. Asi kuti kwokutanga vanga vachiya vari vashoma, but pavakazouya muna 1973-74 yanga yasvata, because vanga vakawandisa ende vanga vasina kuwana chokubata kusvibva batira. Asi debaka yerubatsiro rwatakapiwa dava support groups all over the world, takakwanisa kuti tipe vanhu zvokudya nenhumbi dzokupfeka nokuvatrena. The main thing was really kuti tivatrene vadzokere kuroro vahondo muchitavo. And ndizvo zvakaitika izvo. Saka zvitirinoda pahirosheka pakabva tinoda kuti tirarive magamba akatisiya, uye kuti tione kuti tingaita here something tichibatsire vanhu hama dzavanhu ivavo vakasati kana vachizikana. But riye kuti ngatiitei zvinhu zvedu nenzira inokudzamu, kuitira kuti nyange variko vakashaya do yavo ifare rekuti tivenge tichikwanisa kushanda panhu pavo takabatana sabazi bazi. Tibvise mweya woruvengo uyu, this idea hatred of each other of Zimbabwe. Tinenge tichiti vana vadiki ngavachitora vachiitazve sevatanga kutizve hautazi kuti zvinodikama chaizvo zvirikoti hatirege kupretenda tisava tinyengedzera nyika navanhu kuti tinoda kuti vana vadiki vatonge, asi at the same time tovafanya futi kova neinconsistency and contradiction.
Saka muri kuti apa hazvichafaniri kuita zvekuti vakarwa hondo chete ndo vanofanira kutonga?
No, hatingadaro. Hapana chinhu chakaita zvaitocho. Mwana weZimbabwe umwe noumwe anosvita kuti atonge kana achigona. Chikuru chatinongoda kugara kwakanaka muZimbabwe, vanhu vane rusununguko, vanhu vane freedom, vanhu vane vachikwanisa kuita zvavanoita, ikonomi yedu ichiperfoma, vanhu vakakafa sezvazviriko zvino, vanhu vari kukafa, vanhu vari kutambura nenzara.